vachitaura kumarondera nhasi, ambassador Tremont vati vari kufara zvikuru nerubatsiro ruri kupiwa Zimbabwe pasi pechirongwa cheUnited States President's Emergency Plan for AIDS Relief, PEPFAR, icho chavati chaderedza zvikuru kufa kwevanhu vane HIV AIDS muZimbabwe.
We've made huge progress since 2006. The number of deaths from HIV has fallen 8%.
Chirongwa ichi chiri kubudirira zvikuru kubva zvachatanga mugore ra2006. Vanhu vanofa neutachiwana hweHIV vave vashoma zvikuru. Izvi tinofanira kudada nazvo.
America yadira mari inoita bilioni rimwe chete nezviuru mazana manomwe emamiriyoni emadhora ekuAmerica mukubatsira vanhu vanorarama neHIV muZimbabwe. Gore rapera America kuburikidza nePEPFAR yakashandisa mazana maviri emamiriyoni emadhora mukubatsira zvirongwa zveHIV AIDS muZimbabwe. Pamusoro pezvo, PEPFAR inobatsira nemari inosvika mamiriyoni makumi mapfumbamwe emadhora ekuAmerica muZimbabwe gore rega rega mukubhadhara vanhu vanodarika zviuru makumi maviri nechimwe vanoshanda mune zveutano. Mumwe mushandi mubazi rezveutano vaEmmanuel Gofa vatendawo zvikuru muzinda weAmerica muZimbabwe nerubatsiro ruri kupiwa nyika.
PEPFAR isati yauya kuzotibetsera maererano neurwere hweHIV and AIDS, taive nevanhu vaifa zvakanyanya, but nekuda kwemaARVs zvatakabetserwa kunyange kutengawo nePEPFAR iyoyi nehurumende yedu, zvekare nethe Global Fund, zvakaita kuti vanhu vasafe zvakanyanya.
Vamwe vagari vekumarondera vari kurarama neHIV vaudzawa mai Tremont kuti zvairema kutambira pakutanga, asi vatendawo zvikuru kuti chirongwa chePEPFAR chakavabatsira kuti vagone kutambira uye kugona kurarama zvakanaka. Mumwe mugari ataura neStudio 7 vaJoel Garkai vati pachine basa guru kuduvire varume nekuti vazhinji vavo havaendi kunoongororwa ropa pachine nguva kuitira kuti vagone kubatsirika uye kuva nemukana wekurarama nguva yakareba.
Tine dambudziko mucommunity, varume vachiri kuramba kupinda mumazviri, vachiri kuda kuzouya kuchipatara vaparara. Inhau yokuti patinotsika pachina pakawanda nezvozvo kuti ndakambofamba naJugina naSusan naTracy, saka handisi kuzama status avo, handimaona mai. Saka maybe ndikaende kundishasika chidi chibva ndanzi ndaari AIDS. Havasi kuziva mutsauko uri pakati peHIV and AIDS.
Pakatanga chirongwa chePEPFAR muna 2003, Zimbabwe yainge yoparadzwa neHIV AIDS sezvo vanhu zvikamu makumi matatu kubva muzana vainge vaine HIV uye vanhu mazana matatu nemakumi matatu vaifa zuva rega rega vana vachisara vavanherera. Zimbabwe ine vanhu miriyoni imwe chete nezviuru mazana matatu vane HIV, asi nepamusana pePEPFAR vanhu 1.2 million vave kurarama zvakanaka zvichitevera kudzikiswa kwehukasha hweHIV. Zvikamu makumi mapfumbamwe nezvinomwe kubva muzana zvevanhu ava hazvichakwanisi kutapurira vamwe HIV. America yadyara mari inosvika mabhiriyoni zana rimwe chete remadhora muchirongwa chePEPFAR munyika dzemuAfrica nedzimwewo. Vanoshanda muhofisi yePublic Diplomacy amai Rebecca Akanipa vakurudzira madzimai aya kuti vave mucherechedzo wakanaka kune mamwe madzimai.
You are helping make Zimbabwe's economy work for everyone. You are
muri kubatsira zvikuru kuti upfumi hwenyika hubatsire munhu wese. Muri kuratidza vanhu vekumaruwa, madzimai uye nevanasikana vechidiki kuti muZimbabwe pane zvinogoneka nemadzimai.
Chirongwa cheAcademy for Women Entrepreneurs chinobatsirawo kusanganisa madzimai nevemabhizimisi makuru kuti vawanewo mikana yekuvandudza ruzivo uye kusimudzira mabhizimusi avo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Costa Nkomo.